isusu tinotiziva teibato rinomiriravanhu rinomirira zvino zvevanhu rinoshanda richiisa zvinhu zvavo pachena. Tinoda kuti nyaya yedu yatiri kuti vamuunzura vangoita account for the 6 million yatakashaya semusangano.
Chii chamunoziva pamusoro penyaya iyi, pamusoro pemari yamuri kutaurira 6 million iyi?
Chandinoziva ndechekuti mari yakashayikwa muhomwe yemusangano. Yashayikwa zvakanga zvakawiriranwa semusangano kuti mari iyi yaizoshanda basa iroro kutakura vanhu vachiuya kucongress. Hazvina kuitika izvozvo, mabhazi akazotorwa nechikwereti. Saka mari yacho nokuti yanga isiri muhomwe yemusangano, ndosaka tichiti vamuonzora itai account for 6 million kuti yakaenda kupi, yakashandei.
Iro batiro renyu reMDCT harina kuongorora here nyaya iyi? Rinotivo pane mari isiri kuonekwa?
Batiro renyu reMDC munoziziva kuti pane hutungamiri huripo. Pakanga pane hutungamiri hwamadhamu Tokozani Kupe hunova hwakazoenda pazasi pavamonzora ike zvino ndorova mutungamiri webato. After the AOC, hapana kuitwa even head over takeover yekuti vanhu vange vachipanana masimba vachitambidzana zvichanda kuti iwanga uchingosakurawo ike zvino wakumbogara parutivi ini ndakusakura. Havana kutambidzana mapadza vanhu ivavavo. So utungamiriri ihwohwo zvekare tinodavira kuti hausi kutofara ende hausi kunzwisisa kuti mari yakafamba sei.
Chii chati chaitwa pamusoro penyaya iyi kusvika parizvino?
Takaenda kumapurisa tikamhangara nyaya kumapurisa. Tabva ikoko taona mapurisa vasingatori matano. Takaenda kuzati. Tabva kuzati takaenda kuna Minister of Justice. Tabva ikoko last week takapetishina parliament. Izvozvino tiri mushiki rokugadzira matsamba ekupetishina nhengo imwe neimwe yemuparamendi nekusenate. So inoite ndeyekuti nyaya iyi idhibhetwe even muparamendi kuti nhengo dzeparamendi kana dzine dzapara mhosva kuparamendi haisi nzvimbo yekuva refugee place yekuti vanhu vavande nyaya dzavanenge vaita. Ngavadzoke vazoita answer and then zvinhu zvobuda pachena tofamba gwara rimwe chete.
Asi vamonzora vamuri kutaura havasati vabatwa nemhosva kai?
Havasati vabatwa nemhosva, havasati vasungwa. Hatisi kuziva kuti zvikonzero chii. Apa pava nemwedzi inokwana kuita mina kubva patakamhangara kesi yedu.
Ivo vamunzira makambotaura navo here pamusoro penyaya iyi?
Vakataurwa navo musi wa18 December kana ndisingakanganisi. Zvavaingotaura ndezvekuti mari iripo, tatora mari kuti tindotsvaka maUS dollars. Ndikati chakandishamisa ndechekuti vanotora mari kubva muhomwe yemusangano vaindotsvaka maUS public market. Zvavanoziva kuti zvinouraya futi ikonomi. Saka mari haina kumbozobvira yakadzoka muhomwe yemusangano kusvika pari nhasi.
Vari kufambisa nyaya iyi nemi vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe ndivanani? Vamwe vamuinavo ndivanani munyaya iyi?
Ini ndakaita zvinhu izvi ndiri ndega, asi ndinoziva kuti pane vanhu vatsigiri even vari munhengo dzestanding committee dzakatodanwa nemapurisa kuti vandopa zvavanoziva maererano nenyaya iyi. Kusanganisira ivo muzvare Tokozani Kupe, ndinodavira kuti vakashevedzwawo kumapurisa. Mutevedzeri wesachigaro wemusangano baba Morgan Committee vakashevedzwa zvekare kumapurisa. Mutevedzeri wavo baba Mudzuri vakashevedzwa. Avo vakanga vari mubata makii vanochengeta hono yemusangano vadzovu, ndinodavira kuti vakashevedzwa zvekare. Mumwe nemumwe paaishevedzwa aindopa umbo hwezvaanoziva maringe nenyaya yemari iyoyi.
Zvino sei pasina chati chaitwa? Chii chinoita kuti vose vamakavudza nezvenyaya iyi kusanganisira namapurisa vasaita zvaanofanira kuita nenyaya iyi?
Mukoma tanonoka wande. Ndosaka ndati isusu tichiri mushishi sezvo pasina kutorwa matano ekuti vamuzora ingadei tinotarisa kuti by now vanofanira kunge vakaenda kumapurisa. Tichiri kungoramba tichienderera mberi, ndosaka tanga tiri kuparamendi tichipa petisheni yekuti wai vamuzora vasina kushevedzwa kumapurisa. Zvingangodaro maybe pane uori hwatiri kutarisira kuti hungangova hwakaitika. Saka izvozvezvo hazvisi kuzotimisa, tiri kuenda kusvika tati gogogo pamusoro wemutungamiri wenyika nokuti takamboona mutungamiri wenyika achitonga asina divi raakarerekera panyaya dzanamai Mupfumira, panyaya dzananaobhadhaya Moyo. Even aingari mutevedzeri wake chaiye baba Muhati, tiri kudavira kuti nhasi havasi pachigaro mushure menyeze kunge vanopomerwa saka tikutarisira kuti vakakomerwa vanopomerwa navo bhadhayako nyaya dzavaikomerwa dzakafanana nedzatiri kunyengera vanonzora dzatiri kuti ngavazvichenure saka patisa tigogogo muofisi yemutungamiri wenyika tinotarisira kuti mutungamiri wenyika haazoramba akapeta maoko kunge zviri kuitwa nemamwe mapazi esaya.